ku Zimbabwe ndoko kwakatowandira basa redu zvakanyanya. Takanga tine mentorship circles muna November imomo kutanga kuna 25 pakatanga nguva yekucherechedza nyaya ye-ended gender based violence ye 16 days of activism. Saka takanga tine mentorship circles muma schools zvikuru takasasana nevanasikana and tizotarisa zvemberi kuti vana vakudaudzoka vovhara zvikoro ndopanonyanya kukura zvakare dambudziko rema abuses. Saka takanga tine mentorship circles kubva kuvanasikana about 9-year-olds kusvikira vari mukuhigh school.
Zvirongwa izvi muri kuzviitira mumatunhu api?
Kuchimanimani tine various schools dzatanga tichivhizitira nemucommunity zvakare nekumhondorongezi.
Pasi pezvirongwa izvozvi zvii zvamunenge muri kuita?
Tinenge tichitaura nevana about safety. Togozotaura zvakare kana muri muzvikoro totaura nevadzidzisi about protecting and identifying vana vanenge vanogona kunge vari vachiabuswa. Muvana vacho tinenge tichidzidzisa kuti vaidentify chinonzi abuse chavanenge vachisangana nacho nemaresources aripo kuti vakwanise kungowanikwa vachibatsirikana. Nekuti tinoona mastatistics achititaura kuti 1 in every 4 adolescent girls is abused by either their family or their partners, which is more like 60% of maabuse aya anoitwa nemhuri chaidzo. Isusu tichitaura zvakare nevana tinenge tichitaura nyaya dzemachild marriages, because iyoyo imwe fomu yeabuse zvakare yevanasikana. Saka tinenge tichiedza kudzidzisana kuidentify and safety as well as kana wasangana nedambudziko ungaite sei.
Munoshanda here nevakuru vemunzvimbo dzamuri kushanda idzi?
Hongu, tine rombo rakanaka zvikuru kuti tinoshanda nana MP venzvimbo dzatinoshandira, tinoshanda nemakansela vanasabhuku nanamambo tinowanikwa tichishanda navo zvakare. Saka vari kubatanawo nesu panyaya dzedambudziko irori regender based violence. Tichikurudzira zvakare kumabazi ehurumende tinenge tinavo vatinoinvita mapurisa vanoshandira munzvimbo izvozvo nevana mukoti manesis kuti vakwanise kunge vachibatirana nesu tichiita mukomberano wakati padambudziko redu. Nekuti dzimwe nyaya dzatinoona ndezvekuti even vana vakazouya vakanoripota kumunana mapurisa anenge audza, aiwa endai munopedzerana mudunhu mumaraini menyu imomo nekuti tinoshandira mumaroho. Tikuda kusimbisa maframeworks eaccountability kuti vatingati maperpetrators right to hold to account pashaye anonopunyuka nekuti pamwe umwe yakadzika kana kuti anozivana nanhingi munyaya dzekudzivirira dambudziko iri kuti justice ingosevewa zvakafanana.
Pane vamwe vanochema-chema vachiti mimwe mutongo iri kupiwa vanhu vanenge vaita nyaya idzodzi nyaya dzekumhirizhonga uyezve kurodza vana vasati vabva zera haina kunyatsosimba, munoona sei apa?
Ndinobvumirana nazvo zvakanyanya. Ndopatiri kutaura kuti kuengedza kwatichiita nemaMPs iyaya kana zviri zvinhu zviri kufanira kunosimbiswa pamitemo, toramba tichidzokorora kuti kusvikira vazvitakura vaenda nazvo paramende kuti vanonozvidhiskasa.